Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misori na udzeludza nasi chitatu kukadzi 2019. Gavuna webanga guru renyika va John Mangunjira vanoparura hurongwa hwemari vanhu vakawanda vachiti zvina hazvina kunyatso vajekera paurongwa waturwa uhu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya zvinoreva hurongwa waturwa nasi nebanga guru renyika. Ukuwo vari kunze kwenyika vanogara vachitumira mari kuZimbabwe mazuva ose vozeyawo zvaturwa navamangunjwa. Magweta enhengo mbiri dzeMDC kwamutare vaJack Robert navaDenmore Saunyama anoendesa mauto ekwamutare kumatare dzimhosva zvichitevera kwaanoti kupambwa kwakaitwa vaviri ava nezuro Maneru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwemari hwatarwa nebhanga guru renyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.